A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, September 9th, 2017. And this is the Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gandhi.
And I'm Jonga Kandemire.
Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the ongoing issues surrounding the renewal of work and study permits for Zimbabweans in South Africa.
South Africa's Home Affairs Minister Hlengiwe Mkhize says she will on Friday announce the conditions and processes to be followed by the reapplication of the Zimbabwe, special permits.
This follows the announcement by the South African Cabinet earlier this year that the permits for the more than 250,000 Zimbabweans which are expiring at the end of the year would, after all, be renewed after speculation that they would be scrapped.
The South African Cabinet said it was going to introduce conditions to be met for the renewal, but did not indicate what the conditions would entail.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Yebo kambe zulukandaba lamhlanje siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwe Live Talk Diaspora Forum lapho esixoxa kona lezalane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe kodwa ke labezimbalane eliseZimbabwe khona ngapho lilalo ithuba lokuthi sixoxisane lamhlanje ke sikhangela udaba lwamaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni eSouth Africa ama Zimbabwe special permits wona kade khangelelwe ukuthi umnyaka usiyaphela ayabe engasasebenzi kodwa ke iCabinet yeSouth Africa yanquma ukubana amaphepha la azasebenza azangezelelwa isikhathi kodwa yasingezelela isithi yona ekusebenzeni kwamaphepha la kuzathi nxa umuntu esefuna ukubhaliswa kuzafakwa imigoqo ethile imigoqo le ayizange ikhulunywe ukuthi kahle kahle kuyini kodwa ke umphathintambo wezenzakala eSouth Africa waseyazisa yena izolo ukubana hayi uhlelo lolu sizaphuma mgceke ukuthi umuntu kumele ayenzeni ngolwesihlanu lusihlanu lona lolu phambi kwakusasa yiko okuzaziswa ukuthi bana imigoqo yakhona kuyini Jonga
Ongo vadiwa vatereri nevatariri nasi muchirongwa chedu che Diaspora Live Talk patine tichitarisa kana kuita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nemi muri muZimbabwe atiri kukanganwei nasi tiri kutarisa nezvehurongwa hwehurumende yeSouth Africa hwekuda kuzivisa pamusoro penyaya yemagwaro ezvizvarwa zveZimbabwe kuti zvinge zvichikwanisa kugara nekushanda munyika iyi zvisina dambudziko anonzi Zimbabwe Special Permit tinonzwa kuti nemusi wechishanu gurukota Runana nezvemukati meSouth Africa amai Hlengiwe Mkhize vachatora mukana wekuzivisa nezvezviga zvinofanira kuteerwa kuti nyaya yemapepa inge ichigadziriswa nokuti upenyu hwemapepa huri kupera kwegore rino kana kuti musi wa31 zviita ndo panenge pasashanda magwaro iwaya saka pane kuchema chema pane bowa bowa nekubatiraura maoko panyaya iyo yekuti toita sei kune ramangwana kana upenyu hwemapepa aya hwakanga wanzi hwapera ndo nyaya iri kunzi vachazivisa kuti upenyu uhu hunoendererwa mberi nenzira dzipi kubva rini uchisvika rini asi tinonzwa kuti pane mitemo nezviga zvichaiswawo zvinogona kunge zvichizoshandura zvanga zvichiitwa pane inonguva tambotaurawo neimwe nyanzvi vari gweta vaadvocate Gabriel Shumba vatiwo tarisiro yavo sevana veZimbabwe sesangano rinomirirawo zvakati zvizvarwa zveZimbabwe reZimbabwe Exiles Forum vari kutarisirawo kuti dai upenyu hwemapepa iwaya hwawedzerwawo kubva kana pamakore maviri zvichienda kumakore matatu kana mana kuti vanhu vange vachikwanisa kugara munyika iyi kwenguva yakareba vasati vaita dambudziko remagwaro iwaya ndozvimwe zvezvinhu zvatichanzwa kuti zvichaparurwa sei asi chiri kufadza vazhinji ndechekuti hurumende yeSouth Africa yasimudza musoro panyaya yemagwaro ndonyaya yatiri kuti tikurukure Gandhi
Yebo jonga lamhlanje ke sike saxoxa ke labanye abazi ngokwenzakalayo kudaba lwamaphepha la.
Uhulumende we South Africa singathi cabinet yakhipha istatement ukuthi i-cabinet sivumile ukuthi kwenzwe lokho abakwiza ngokuthi redocumentation yezalwane zaseZimbabwe. Lo owayesethula lowo mbiko umphathi ntambo wezokukhuluma uMinister of Communication u-Ayanda Dlodlo wathi yena umphathi ntambo wezangaphakathi uzanika imlilingwana ke egcweleyo ukuthi redocumentation leyo izahamba njani. Kasicabanga ukuthi kungaba lo tshintsho kulokho i-cabinet yakuvumayo. Ningangothi hangu kumirira kwakwakaita maZimbabweni vari muSouth Africa kuti vave vanoziva kuti mapepa avo eZimbabwe special permit achawedzegwa here mamwe makore kwakaye kuchamira hako neFriday kana kuti nechishanu musi wa8 gunyana pachange minista vachitiudza kuti zvaakufambisiwa sei kuti mapepa awo achiri applyko. But ndofunga chikuru chatingangoziva ndechokuti kubva musi wa1 August gore rino cabinet yeSouth Africa yanga yatotaura zvakare kuti mapepa awa anokwanisa kuwedzekwa makore ende achawedzekwa makore. Saka zvavakungoita minista uko zvino kutiudza kuti zvichafambisiwa sei pakuwedzekwa kwamakore emapepa iwawo.
Yes, Jonga, there we have the basis of what we are discussing tonight. But before we go to our guests and callers tonight, we have a brief video about passport renewal and application for Zimbabweans right here in the United States. A Studio 7's Marvelous Mhlanganyahuye attended the Christian Fellowship International Conference in New Jersey over the weekend, where embassy officials were available for the advice and filed the following story.
Tinotenda mapelasi nini ni timu yangu ye embassy ya Zimbabwe ita fambira kuzobatsirana ne CFI Christian Fellowship International vakaita musangano wavo pano vakatideza kuti tine vanhu vakawanda vanouya kumusangano dei mauya imimi seembassy mabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichiuya kuconference kuti vamwe varenyuwe mapasipoti avo vamwe vakwanise kunyoresa vana vavo vakazvara muno kuti vaine mabirth certificate sezvizvarwa zveZimbabwe. Ndizvo zvimwe zvatiri kuita, asi embassy yeZimbabwe inobatsira nezvinhu zvakawanda kusanganisira ndokungopawo ruzivo rwekuti kana maita dambudziko rekuti mashaikirwa kana kuti munoda kuita police clearance muchida kupinda mabasa kuno kuAmerica panodiwa police clearance tunoita sei. Zvese izvozvo zvinezvo zvinhu zvatinoita zvatinobatsira nazvo vanhu.
Taona apa muri kurunyiwa passport yechimwe chizvarwa cheZimbabwe, imari kuti munhu awanikwe iye achigadzirisa mapepa ake epassport?
Kurinyiwa passport yeZimbabwe tinoda kuti munhu abhadhare $45 yatinoti consular fees kuembassy. Iyeyo mari haisiri yekuti passport inoprocesswa kuZimbabwe, asi tinenge tiita certification of my documents acho ese anenge auya nawo. So ndo zvatinenge tichiti munhu anobhadhara $45 statutory fees, asi pane mari yokuti passport yacho izoprocesswa. Mari iyoyo anoibhadhara kuZimbabwe.
Tiri kuonazve pane vazhinji vangada kuziya kuti kumahofisi kwenyu kana vanhu vachida kuuya achida kurinyuwa passport anofanira kutouya iye here kana kuti anogona kutumira mapepa ake, zvinofamba sei?
Kurinyuwa passport ndicho chimwe chinhu chisingakwanisiki kuti munhu aite asiripo, akwanisi kutumira umwe munhu, asi kuti anokwanisa kuuya kuembassy yeZimbabwe kuWashington DC pa 1608 New Hampshire Avenue Northwest. Ndo pane embassy yeZimbabwe. Kana munhu anoda kuita izvozvo anouya Monday through Thursday. Hatishandi nokuti munhu aita appointment, asi kuuya Monday through Thursday from 9 a.m. to 3 p.m. tinobatsira munhu sekusvika kwaanenge aita. Hakwanisi kutumira umwe munhu nokuda kwekuti passport yeZimbabwe pane fingerprint ineiswapo. Saka tinenge tichida kuti munhu auye tikwanise kuita fingerprint pafomu racho.
Aiwa, tinotenda.
Tinotenda, love this.
Zvimwe zvinoitwa ipo pano zviri kugadziriswa neZimbabwe embassy.
Kana muine vanhu vakaita vanova muno muAmerica, vachida kuti vanga vaine vaite ma Zimbabwean documentation passport vanovano register ma birth certificates avo. So they register here and then they apply for my birth certificate from Zimbabwe.
Kuti unge uchizowana izvozvo unoya ne?
Unoya ne birth certificate remwana mugura wakapiwa muno paakabarwa nemapepa evaberekawo anoratidza kuti vaZimbabwean citizens.
Mm-hmm. Tanzwa zvimataura kuti pari kutorwawo mabirth evamo munhuwo zvake ndezvipi zvimwe zvamuri kuita?
Vamuwo zvavo mabirth atorwe panoba.
Mm-hmm.
But I think they can apply.
Okay.
Mm-hmm. Facilitate the process.
Aiwa, pakanaka.
There we go. That's what you have to do if you want Zimbabwe to renew your Zimbabwe passport. But joining us in the studio tonight is Marvelous Mhlanganyahuye herself, who you just saw on that video. In fact, you didn't see, but you heard.
Mm.
Yes. So, Marvelous, can you tell us how this works? If supposing you have a child here in the United States, what are the processes?
Chris, I really don't want to go through what the processes are, but I'll just tell you the benefits of what I saw happening at the Christian, you know, Fellowship International, because the embassy said to me they were there to actually join hands with the Zimbabwean community to enable people that have children that were born here to be able to register the births of their children and then be able to get, you know, what you're asking for back home. So I don't really know what the process is, but they are saying the embassy is open, they can explain all that. But what touched me the most was seeing Zimbabweans, the Zimbabwean embassy, going to Zimbabweans rather than asking everybody to come down to Washington, D.C. As you heard Mr. Matsika there saying, he said they don't, you know, actually process your paperwork if you want a passport if you don't come to Washington, D.C. because you need to have a fingerprint taken. So it's important that you actually travel to Washington, D.C. So this cut in half the distances that people have to travel. I actually saw a young man who came in from Texas. So he was like very overjoyed. He was saying he was there for the Christian Fellowship International, but he could also get his paperwork done. So
He happened to have his papers ready.
Yes, because they had, you know, they really advertised and said they would have this facility during the actual conference. So they did this from Friday and Saturday.
Asi vanhu vakatambira sei urongwa uhu nekuti vamwe vanogonanga vanga vasina kunge vakanzwa nezve kushambadzwa kana kuadvertisewa uku vozongosarudza vozongosangana navo musi wemusangano.
Chaitaura vazhinji vandakataura navo vaiti vakafara nekuti vanhu vagara vachitsigira sangano irori reChristian Fellowship International. Saka pavaitouya vakange vatoudzwa kuti pane vanhu vari kuuya kubva kuembassy. Asi kune avo vakauyawo vasina kugadzira nekuti pane vamwe vaiuya voudzwa kuti uri kuda photocopy. Vaitotora mapepa avo vodzika kuenda pahotera ipapo panga pane musangano vonogadzirisa mafotokopi vodzoka zvakare. Saka zvinhu zvaingoitwa sekufamba nenguva. Asi sekutaura kwauri kuita kune vamwewo vanga vasina kuwana izwi irori. Asi vakati vakafara nekuti zvine zvava kuziva kuti kana vaakuuya iko kuno kuWashington kune muzinda weZimbabwe imomuno vaakuziva kuti voonani vamatsika nevamwe vavo vakati aiwa mugoni wavo unogara wakavhurika.
Chimwe chandingangoda kuti vanhu vanzwe Marvelous nokuti ndiwakaona mukana wekuona zvaibuda. Tirikunzwa kuti kumusha vanhu vaakuchinja vachitora zvitupa. Zvitsva nezvimwe zvakadaro. Inyaya yavakataurawo here iyoyo vamatsika?
Pane nyaya iyoyo hatina kuzopinda parizvo, asi zvinhu zvatiri kunzwa zviri kutaurwa zuva nezuva nekuti sekuziva kwatiri kuita tese pano kune sarudzo gore rinotevera ya2018 uyezve kuri kukurudzirwa kuti vanhu ngavaende vanonyoresa kutora zvitupa zvisiri zvesimbi. Asi pane kutaura kwandakaita navamatsika nevamwe vekumuzinda weZimbabwe hatina hedu kutaura nezveizvozvo, asi dai ndandakabvunza vaipindura.
Aiwa, timonzwawo kuna Chris ndokungada kubvunza nendebele.
Marvelous, is it really I know the back home there's a you know a mobile registration where the registrar general's officials are going to the people instead of the people going to the registrar.
Yes.
Now, is there a chance that this exercise, I mean, like what you witnessed, the embassy going to the people, are they checking that somewhere else, or that was just a one-off incident?
I'm hoping that they will actually take it somewhere else, because the people that used the service were very, you know, they were appreciative, because they were saying it's not easy to leave your work, leave your shifts, and come to Washington, D.C., to the embassy. But as you know, there are, you know, financial constraints for the embassy to actually travel to each state. But from what I understand, they actually do get invited to events by Zimbabweans. So I'm supposing that if there is a big event that's coming up, people can actually reach out to the embassy to say, hey, can you come and set up your mobile registration for births and, you know, deaths? Like you heard him saying, I don't know if you knew that they actually do police clearance. I didn't know that, so I was very surprised when I went there. If you get a high-powered job here, you know that they require that. So that for me was a learning curve, and for other people that were there as well. But I'm hoping it's, you know, it's a step in the right direction, where we see the embassy actually, you know, having more interface with the Zimbabwean community here in the U.S.
Mm-hmm. Yeah, I understand they've been doing this for quite some time, because in the Zim Expos and all these gatherings, they go there and do the same services. Mm-hmm. But maybe if Mr. Matsika was around, he could have responded to our questions whether people are taking this lightly. Because, you know, some people usually tend to politicize some of these things.
Mm-hmm.
But I think this is a service for Zimbabweans.
Yes, what I saw is it actually went beyond politics.
Mm-hmm.
For once, I was there. I felt as a Zimbabwean. I didn't see anybody saying they belong to this party or that. They were there as Christians. They were there as Zimbabweans, and they used the service as Zimbabweans. Nobody was asked, like, which party do you belong to? Where was your child? You know, like, all the questions that you'd think. Because I think there's a wrong perception somehow within the community of the relationship between the Zimbabwean community and the embassy. They are there to serve us as Zimbabweans. And I think, you know, that's what I saw being communicated at the Christian Fellowship International, that they are there to serve Zimbabweans, despite which political party you belong to. And what I saw, everybody got the same treatment. And the people that I saw getting their paperwork done walked away very happy.
Mm, that's nice. Thank you so much, Marvelous, for giving us that insight into the Zimbabwe Embassy in the United States, Jonga.
Tinotenda zvikuru, Marvelous. Ndinoimba kuti hausi kugadzirira kutora basa ravamatsika nekuti wadedemura sezvavanga vachida vamatsika pana.
Aiwa, ndinotsa chizvarwa cheZimbabwe. Basa reduwo isu sevatori venhau ndo tinofara kana tichiona kuti pari kuitwa mabasa akadai, nekuti zuva nezuva vanhu vanogara vachibvunza, Zimbabwe Embassy yakavhura here, unosvika sei ikoko? Saka vakanyatsodedemura kuti aiwa, isu tinoshanda vakati kubvira muvhuro kusvika china. Nemusi weFriday havaite nyaya idzodzi dzemapepa. Mm-hmm. Asi vakati munhu unokwanisa kungouya uyezve unogona kuita appointment, ndo zvandakanzwa. Saka kune avo vari kufungidzira kuti vari kuda kuuya iko kuno kuWashington kunogadzirisa mapepa, embassy iri kuti aiwa, magoni edu akavhurika.
Aiwa, tinotenda zvikuru, Marvelous. Mm-hmm. Ndofunga Chris, tinokwanisa kuchidzokera hedu kune urongwa hwedu hwenyaya dzekutarisira kunzwa zvichaburitswa nehurumende yeSouth Africa muSouth Africa pamusoro pemagwaro ekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinge zvichigara nekushanda munyika iyi zvakasununguka. Patambotaura naAdvocate Shumba, vatsanangura ivo kuti havatarisire kuti pane vamwe vanga vasiri muchirongwa ichi nechakare vangazowaniswa mukana wekupinda imomo. Tinonzwa kuti kune vanopfuura 250,000 sekutsanangura kwatamboita. 250,000 maZimbabweans vane magwaro iwaya havafungidziri kuti zvichavhurirwa vamwe vatsva kuti vange vachipinda, vachichemawo zvakare kuti dai hurumende yanga yakwanisa kupa mukana vane mhuri vane vana muSouth Africa, nokuti zvinenge zvinonzi pari zvino munhu ega ega anofanira kuzviapplyira kana kuzvinyorera ari oga. Saka vari kuti dai hurumende yeSouth Africa ikatarisawo kuti kana iri mhuri baba vakangoapplya vanobva vangoapplyira nemhuri yavo yose. Ndo zvimwe zvezvinhu zvavari kutarisira nenyaya yekuti dai makore awedzerwawo zvakangoti wandei, asi hurukuro yakavhurika. Pindai muchirongwa.
Yes, Jonga. Kuvalaleli vethu lapho besilo munye wethu lapha intatheli zindaba iStudio 7 uMavela Simhlanganya huye obesi chasisela yena ngokubana lapha eMelika kuhamba njani ukuthi nxa ufuna ukuthi ipassport yakho nxa isi expire uyivuselele njalo lokuthatha incwadi eziqhakathekileyo ezifana le police clearance njalo lokuthi nxa ulomntwana ozalelwe lapha ufuna ukuthi azukuyazakala ukuthi lo mntwana eZimbabwe owangapha ekhona le Zimbabwe ukwenzelela kusasa konke uyakuthola e-embassy. Sibongile Mavelas.
Sibongile uChris.
Siyabonga.
Siyabonga.
Yes, back to our topic of the day, that's the South African issue, the permits. It's been ongoing, and right now we have our first guest, Jonga. Would you like to introduce him?
I didn't get the name.
We have Juru.
Okay. Tinava Dennis Juru, vanove mutungamiri wesangano re International Cross Border Association, vauya pachirongwa. Va Juru, tinogamuchira ine mufaro. Aiwa, tiri vapenyu zvikuru. Tinoda kutonzwa kuti imi kwakadi ku South Africa neshoko ratiri kunzwa iri kuti nzeve dzamirira kunzwa zvichataurwa namai Mkize nemusi wechishanu.
Haistaka simba kune vani ya kari chaiyo. Uye tunofara shukurupa ni mashoku ataka tambira. Uye anangorupa masaistai. Department of Human Affairs. Kuchange kuina mfaro mkuru chaiyo. Mswe chishano. Apo minister Mkize, professor Ashenga Mkize. Vacha wanika vachi tanangura chimiro chime vagari vari South Africa vari maSouthwest avo vari mapepa akatanga achinzi PZP akunzi maZSP kubva muna 2010 tinofara zvikuru sakuti announcement yachona sandi announcement iri negative announcement iri positive uye tichingotendawo kuti zvishinge zvemwari kana akomborera zvichemo zvedu zvatakaisa kuna minista sevana veZimbabwe kuti kunge kuchiwedzerwawo avo vasinawo mapemiti zvikurusa avo vakange vari muSouth Africa panguva yakawanikwa ichipuwa vanhu mapemiti kuti dai vakwanisa vaigona kunge vachiwedzerwawo takaita kuti tinge tichizivisa minista izvozvo kuti ndo zvimwe zvezvichemo zvedu kwotiwo vamwe vakange vasina mapemiti panguva yakapuwa vanhu mapemiti zvichitiwo vamwe vana pane vanhu vakazvarwa nevanhu vane mapemiti panguva iyoyo kubva 2010 kusvika 2017 tine chichemo chatakaisawo papepa chekuti vange vachikwanisa kunge vachitihwawo mapemiti kusanganisirawo kana ari murume ane mukadzi wake asina pemiti takaita chichemo chekuti tinokumbirawo kuti vange vachiresaine umboo kuti mukadzi nemurume zvongesaine umboo kuti imhuri mwana mubereki kana ndiani vange vachisikopa mapemiti sekuti hazvikwanisike kuti munhu ange achisenza muSouth Africa asi mhuri yake ichigara kuZimbabwe. Saka zvinozvo zvichemo zvatakaisawo izvozvo uye takaisa zvichemo chekuti dai zvaigona kana kukapuwa nguva ingave nguva yakadii chere kaipfupi sei asi kuzivikana kuti vana veZimbabwe vagara muSouth Africa nguva yakareba zvikurusa vavakapuwa maspecial permit maZSP wamuna 2010 vamwe vainge vaa nema 10 years vagara muSouth Africa vamwe vanga vane ma5 years nyange ikanzi vanga vasvika ma2010 imomo kusvika pane zvino pane 7 years saka mutemo weSouth Africa iye pachawe unotaurawo kuti izvonii munhu anenge agara 5 years anopesa nguwana permanent resident. Saka chimwe chemo chatakataura ichocho kuti aiwa of course pave paine maconditions amapemit asi zvinozvo pangu kuti zvikonditwawo kuti vanhu vanga vari munyika pane umboo kuti vanga vari munyika chero vanga vari munyika nepepa rinotaura iro kuti havakwanise kuzowana mapermanent residence iwayo asi umboo kuti vanga vari munyika huripo. So takavakumbira zvichemo zvakada naizvozvo vanenge vaine umboo kana kubva kuti zvabudira zvakanaka vakaita sema bank statement nemapasipoti akare kana angave asylum certificate avainawo akudara iwayo ndotokatichazvawo zvemekombaiwa uyezve tinobva takurudzira vane Zimbabwe kuti kana mavangozapenisi atanga avhurirwa ngavatoemukana iwoyo kuti vainge vanorejesta kuzvira nehuwandu hwese nyange hazvo masangano mazhinji ari kurwira kuti kunge kuchi kuine diaspora vote but pane zvino kana sezvo zvanzi angava ende nguva tu aora no register kuti vota vasar government yavanoda.
Ah, tinotenda zvikuru vajururamba yanyu muri parunare Chris tavana va Mabuto Mabena vanoshandawo nesangano reZimbabweans in South Africa. Welcome Mr. Mabena.
Thank you so much. Evening to everyone.
Thank you, Chris.
Yebo mnumzana Mabena.
Yebo njani baba?
Yes, xoxa lapha ngodaba lwethu olwamaphepha akhona ngapho eSouth Africa okuhlala lokusebenza okusemthethweni. Ungasitshela ukuthi lina njengezalwane zeZimbabwe ezikhona ngapho kuyini kahle kahle likukhangeleleyo ikakhulu ngemigoqo le ethiwa izavezwa ngolwesihlanu?
Siyabonga. Okokuqala okumele sikutsho ukuthi ngenyanga ephelileyo iCabinet eSouth Africa yathatha isinqumo ukuthi kuncediswe izalwane zeZimbabwe ngencwadi zokuhlala lapha eSouth Africa okusemthethweni. Uminister uDlodlo wathi yena uminister womasezi umama uProfessor Mkhize usezachazisa ke ukuthi uhlelo lwangikhona luzahamba njani nokuthi imigoqo ezafakwa kuzabe kuyimigoqo enjani. Thina esiwukhangeleleyo sasivele sikwenzile sacela ukuthi labo abasuka 200,000 abalamaphepha esithi Zimbabwe special permit avuselelwe, kube sokuthi labo futhi abangelalutho abangazange bathole ngo-2010 lango-2014 labo banikwe ithuba lokuthi baphiwe lezo zincwadi ngoba abaningi bakhona bayasebenza. Asikwazi-ke ukuthi ngolwesihlanu umphathinkambo ezangaphakathi uzakhuluma edini for akhangelele ukuthi mhlawumbe engakhuluma achazise ikakhulu kulabo abangela maphepha. Kanti-ke futhi esikucelayo esingakwasiza kuphatha njani ukuthi incwadi lezo nxa zivuselelwa zivikelelwe khonapha e-South Africa abantu bengasuki bayezivuselela besekhaya, njengoba siyananzelela ukuthi imigoqo evele ikhona encwadini zokuhlala ama-special permit lawa esibawakhathesi imigoqo ithi yona awungeke ukwazi ukutshintsha ulapha e-South Africa, kumele uhambe uye ekhaya kumbe kudingela abantwana incwadi zokuthi bafunde singathi ngama-study permit kuthiwa abantu kumele baye ekhaya. So-ke sikhangelele ukuthi mhlawumbe uzathi abantu bakutshintshe konke bekhonapha e-South Africa ukwenzela ukuthi abantu bengalahlekelwa imisebenzi ngoba bezesuke lapha besiya ekhaya.
Yeah, back to you, Mr. Juru. Mr. Juru, we note that there have been some incidents or indications that have had some Zimbabweans in South Africa thinking that the South Africans are going to take a tough stance against Zimbabweans. These are namely the allegations against the First Lady, Grace Mugabe, that she, you know, beat up a girl. And also we have heard some sentiments from the Johannesburg mayor, Mr. Herman Mashabave, who has also indicated that, you know, they are not happy with what Zimbabweans are doing in South Africa. Do you think that this will have any bearing into what the minister is going to present on Friday?
I don't think so, because these are tried and tested before. These people have been in South Africa for quite a long time. They never committed any offense. And I believe that one of the conditions would be that there should be a police clearance for one to get the permit. So I think as long as you have got a smart criminal record, there's nothing of that nature. About Mayor Mashaba, he is always against the foreigners. We realize that upon his entry into the office, he tried by all means to flush out all the foreigners who are in and around Johannesburg, trying to make South Africans happy, try to fulfill his election manifesto to say we are going to create more employment. But that one,
central government, and he has no power, and he can't influence anyone.
Thank you so much, Mr. Jurura. Mbaya imuri parunara. Tine mutereru wedu kutanga. Tina mfundisi moyo. Waruku South Africa. Magadi mfundisi moyo.
Tinosimba magadi yuko babantu muriyo se Zimbabwe. Nyewa tereru kutisi. Gaiti ngutendo nyekeza jova. Mwarele kutanga nene. Na uya kafani ya kakosha shukuru.
Ndizo. Zwa tipe yu kufungwa zenyu.
Aywa ini kufungwa zandisa nzokuti. Yadote gulundi kundikuru zile. Chakanya ya kakosha. Ndinona. Mwari vachiti batsira pana uya kafani nekuti amaishenge mukizava na uyavo avaiti voga vanotanga vaisa kupariyamendi au maopposition pato bvaitira kana achinge aita saizvozvo kana aisomira zvavana ipikisa saka unodzira kuti zvandinongokurudzira kuti mhuri yeZimbabwe iri mukati menyika ine South Africa na vese vanotimirira vana baba vakachenjera zvikuru achigoni kupanhu no vanoita mutamato kuita kuti musi weFriday I was not going to be able to do it. Tinga chikaza kanyanya kuti pachaitwa mutemo chiri mutemo yakaitwa zvikuru asati loveche kuti pamina mata chana mata sikuna mazvatu kuti namata wa South Africa munomo ishode inga vanotungamira kuti pachedu tinese ruoko rwakakura zvikuru mukati menyika ine saka ndione pane zvimwe zvingagona kungatiremera pangagona pane nyaya dzakawanda kuti vana vapo himini mashava vatidi ifungwa dzavo asi kuti Mwari ndakaita kuti tigone kuva tiri mukati menyika ino ndano zvova tichaidzirini ndiyazva chadzoka rino mukati penyika yeZimbabwe asi tanokurudzira mhuri yeZimbabwe ikachira pastudio 7 inotibatsira zvikuru inotevedzawo zvinhu zvetiri mukati menyika ino kuti dai ngatinamatei zvikuru panhau iyi kubva nhasi chitatu china usiku hwanhasi namangwana kusvika Friday saka ndiri kuudza kuti Mwari denga vanoziva vamwe maopposition parafana DA anogona kutsigirawo imwe mitemo inenge yakaoma ichaona mitemo yakasunuka kuti vamwe vamwe dangoti vagone kuona zvimwe zvakadaro
Asi zvamungakurudzirawo vana veZimbabwe vanenge vachisingawane mukana iwoyi wekuwedzerwa magwaro kana kuti vanga vasiri muchirongwa ichochi ndezvipi nokuti unonzwa kuti hurumende yeSouth Africa yagara yanga iri kuvimbisa kuti vanenge vasina magwaro ekugara munyika iyi vachange vachidipotwa kana kudzoserwa kumusha
chandida kukurudzira chekutanga ndida kutenda naizvozvo chandida kukurudzira kune vasina ndisati naipo ndekuti kune vasina nekune vanawo chinguripo ndechekuchinguri chivimbo nechishuvi ndechekuti zvinongoda kuti tingoisa kuna Mwari kuti dai Mwari vakativhurira nzira nokuti zvakaoma ndinoziva zvakaoma zvikuru zvisingambobviri mukati menyika ino kuti kune vasina vangagona kuwaniswa mukana wekuti vagone kuwana panorema ipapo asi kune vanawo dai zvikangogona kuti zvive easy nekusaizvozvo saka ndinoona kuti ndingao ndo anza neushandura andingagoni ndikupei iyoyo asi ndinokurudza dai Mwari vakatungamirira kuti zvigonotire zvakanaka nekuti kudipota vanhu vekuZimbabwe handioni solution yakanaka nekuti vanhu vekuZimbabwe zvakafanana vanhu vari Zimbabwe yakafanana kuti iri muPretoria muJohannesburg vanongouya sikuna mazuva dai South Africa pachayo yaizama kuti igone kungogadzirisa kuti vagone kupawa mapepa vose zvinhu zvinenge zvakakosha nekuti handioni zvakakosha izvozvo nekuti vanhu veZimbabwe vakatowandisa vazo ndo vasina mapepa ndivari kushanda ine mabasa enda vane veZimbabwe vacho ndo vakatowanda zvikuru mukati menyika zvokuti vari muno vacho havaseenzi vadhakiswa nenyaupi saka chada kungokonzete kuti Mwari dai akatibatsira ndo zvandiri kuisa kuti Mwari chete ndianoziva kuti upenyu hwedu huri mumaoko maJehovha Mwari neSouth Africa chiri yakamira nyangwe Mwari ringa ndinoziva nesu pachedu pane zvakaona zvatinotiitirawo saka handioni pane imwe problem yekuti tingagona kudzokera mashure nezvinoitika kuti zvakadai zvekuti pane nhaya yakafanira asi tangokurudza kuti dai Mwari vakatungamira vese vese vanotibatsirana nababa vanomirira isusu mukati menyika neSouth Africa rodai Mwari ringa akavakwa simba kuti kana vachinge vakutaura vavesa David anorwa naGoriati vagone kuva nesimba kuti pfungwa dzamaking kuti vachinge vakushandirawo tagodzione kuti dzipfungwa dzakafosa saizvozvo da kuti Mwari ringa dai akatungamira pane izvozvo
aiwa maita basa zvikuru mufundisi moyo mwaramba muchingonamatira vana veZimbabwe nenyika yeZimbabwe sezvamuri kuita tinotenda zvikuru
nopinda une miramba makadaro nebasa ramuri kicha nokuti rudo rwenyu rwakakosha zvikuru kuoniswa radio yechi pavanhu show yakakosha seizvo zvizvi hakune mwe radio kumuchedara asina kuti ramba makadaro irambe chikura chikura kana so tiri patisha kurawo charamba chi pano zvakawanda tiri kurukoma nyika ino chakudza ino kwa kumazuva chodinga vini haleluya amen
maita basa thank you so much Chris amen. Chris that was mfundisi moyo who is in South Africa. He's saying that I think this is a very positive development for Zimbabweans, and he does not foresee any problems that will or may jeopardize those with permits that needs to be renewed. And he is also thanking Studio 7 for being one of the flagships when it comes to covering diaspora issues, and I think that's a positive for us.
Oh, yeah, sure, yeah. Sure, Jonga. Yeah, now, Mr. Mabena, we know that when this issue was at its hottest, I'm talking about the issue of the papers, the permits, you used to have meetings with the then Home Affairs Minister, Mr. Gigaba. Did you have any interactions with the new Minister, Hlengiwe Mkhize?
No, we did not have an opportunity to have a meeting with the Minister, Professor Mkhize. The issues that we had wanted to discuss, we raised them with the Minister Maluki Gigaba. You'll recall that before he was transferred to the Minister of Finance, he was about to make an announcement about the future of the Zimbabwe Special Permit. So we took it out that Minister Mkhize was carrying over what has already been discussed with the Minister Gigaba. She was taking a briefing. What we did, though, was to engage our own minister, former affairs minister, Richard Chombo, in Harare, to talk to him, because we knew that that was going to have interaction with the Minister Mkhize in terms of what was raised with the Minister Gigaba, so that Minister Mkhize, when she then makes this announcement, she takes those into consideration, the issues that were raised with Minister Chombo.
So doesn't that give you some skepticism over the announcement on Friday?
No, it does not at all, because her public pronouncements since she became a minister, she seemed to be more concerned about the undocumented Zimbabweans. You'll recall that when she was at some point on 7 or 2 radio station, when she was asked about the future of the ZSP, she seemed not worried about that, but trying emphasizing a point around those that were not documented, even drawing parallels to the process that has been undergoing for the people of Lesotho. So this is why we are saying she might speak to Zimbabweans that are not documented, those that were left out in 2010 and in 2014. We suspect, we are not sure yet, but we suspect she might try to accommodate them one way or the other.
Tombonzwa kuna vajuru nyaya tachitaura kana kuti yanga ichikurukurwa na Chris na vamabhena nyaya kuti gurukota rakanga riripo maikwanisa kusangana muchiita misangano muchirwana masoro kuna amai Mkhize mati masangana wanawo here muchipawo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya magwaro iyo
ndizvo takazama kuti tisangane na amai Mkhize asi vakati tivo tinofanira kutinge tichinyora pasi and then toita paemail saka takaita saizvozvo tikanyora zvinyuito zvedu zvese zvatanga tiinazvo tikazvinyora pasi tikavatumira vakakwanisa kunge vachitizivisa kuti vazvoona zvinyuito zvedu saka isusu takangotarisira kuti nemusoro yechishanu uyu uchaitwa uchachedzerwa mamiri achange akaita Zimbabwe Special Permit iwayo ndo patichange tichizvenge tichiziva kuti zvatakachema nazvo zvange pane zvabudirira here sekutarisira kwatakaita uye ndichidzokera panyaya yamandibvunza nechirungu nyaya yekuti zvoni zvakaitwa nemudzimai wemutungamiriri wenyika zvingave nechekuita here kudzora udzamu hwekuti mapemiti ange achi andione kudaro kuti pane zvingave zvazvinoita zvinhu zviri kuzivikanwa pasi rese kuti amai Mugabe vari kungopendereka vachingoita zvinhu zvakaita saizvo kana kuzimbabwe kanavo saka isusu tinotokumbira regerero kumasouth african kana vaive vaera pari zvino kana kuti kupi nekupi zvako takatombosana kuisa maplatform matinenge takasangana nemasouth africa tichikumbira regerero nechitsiko chakaitwa chichonenezengamai chenonzi muzimai womutungamiriri wenyika akaita takakumbira rege naizvozvo uye hurumende yesouth africa handifunge kuti ingazvitore izvozvo ichizoonesera vana vezimbabwe nekuda kwenyaya yekuti mudzimai womutungamiriri wenyika ane zvaakaita saka tinongonamatawo kungoti aiwa dai tikateererwawo nevatakakumbira tichizikumbira regerero kuti vange vachitoti regererawo togarisana navo zvakanaka nekuti tine nhoroondo yekugarisana navo zvakanaka kubvira pakapuwa mazimbabwe nezimapemiti wayo hapana kana dambudziko ratakambowanikwa tichiita.
Thank you so much. Rambai muri parunhare vajuru. Ndofunga tine mumwe muteereri. Chris.
Yebo Chonga. Silo Nkomo use South Africa unjani? Kunjani eSouth Africa?
Kapela njani baba?
Ungaphi kweSouth Africa baba?
Ejoza.
Ejoza. Ungasiphi imbono yakho ngodaba lwamaphepha lo?
Amaphepha lawo ngiyabona aright kodwa ke ufuze sibone ukuthi atudabalethule ekhaya siyalulunga ngoba maphepha lawo singaze siwanikezwe kuvela abantu abanye abaningi belekuthi beflow cardiyani ngathi kuba la ma-condition okuthi siwanika on condition ngenamba yelana ngiyazi wonke umuntu wemetrisho ukuthi urejestile for 2018 silabantwana abaningi lapha abahluphekayo abanye bayafa yazi bengingatsho kamnzima kambe bona seyigovernment abanye ababuyeli ngekhaya abanye abazali njengamanje abanye abantu abawungababani ngoba amaphepha ona la ashonikezwa igovernment apa ayenza ukuthi vele abantu abaningi bekuleke besilofa bekuya ngayo ekugcineni izeti kasililungisi wathi sefuleke ukuthi yelungisilizweli kuhle ukuthi ngabe basinabe sifakele amanye ama-condition ukuthi sibuyele siyelungisa udabo lwezimbabwe.
Also ngezinye indlela uthi wena enye i-condition yakhona kube yikuthi umuntu ubhalisile ukuvota
ukhona iphi ubhalisile ukuthi hambe evota ezimbabwe kwikhokhedibo lololo olusekhaya lolo ngoba khona ukuthi besinikeza amaphemithi nike be-extenda be-extenda kathi sibalekelane ekhaya angithi asagovernment of course asibuyeleni siyefake igovernment e-right ezayenza ukuthi sihlale kuhle njengesouth africa why igovernment yezimbabwe leke ibuyizonegotiata lapha isenza ukuthi siphume ekhaya ngapho sibalekelane why singahlali ekhaya ayiphume yona igovernment leyo ngoba yiyo vele ingalancedi ebantwini bakithi eyenza sibe lapha sifake igovernment e-right ama-investors wonke ebuye inkudi ngo-britain nabo-america bona bapapazonda siyakwathi babazondelane ukuthi bayenza into ezinhle bebonke sibuyele ekhaya lapho siyehlala phansi abantu abethu behlale phansi izihloko eningasayazani abanye bali abanye bali ngoba impilo ephiwa lapha e-South Africa baba inzima thina sibona on daily basis umuntu yake ukhumelisa ama-documenti la a-right but kulabanye abantwana abaningi abangafika 1 million abangala ma-documenti kolophana kakukho right ukusitshayela izandla abantu abayi-240,000 ama-documenti why lithi more than 6 million abala ma-documenti baphile kanzima badla nzima ngenxa igamenti esile esilayo ngayo.
Hayi, kuyezwakala. Isibongile kakhulu mnumzana.
Siyabonga kakhulu ngoba mna ngikusupport lokho ba asibuyeleni ekhaya uSmith urane ilizwe lelo ithazani igovernment le esikiyo ngoba kube ngcono kakhulu ngoba ukuhlupheka lokulapha bekungekho abantu bayafa siyabona kwamabhela esociety bafa almost nge-Friday Saturday Sunday idumbu ziyaphuma abanye bagqutshile abanye bagwazwa belikufa kwakhona okunye akukho right ngabe kuthiwa sibaa negovernment e-right liphile kithi khona ngabe o-Britain nabo-America baba bazonda i-China idodi ngabona ilizwe elithrede le-China ilizwe elingakehle lasezi impilo zabantu i-China so lizwe singathedele ngokwezikhali lokhuyana anele kuvusa ama industries ni document ukuthi aswanike on condition sonke si register yesase sathi manga registeranga ungayinikeza i document asibe sekhipha lo mhlupho lapha ekhaya kusinceda ngalo asiyagamele more than 37 years asiyagamele isene ethi asuphela kula lokho
hayi kwezwakala isibongile kakhulu mnumzana Nkomo
siyabonga baba.
Chonga, you know, he's got an interesting point. He's saying that one of the conditions for the documents should be that the South African authorities have to make sure that you are registered to vote back in Zimbabwe.
Well, I will hear from our listeners how they will take that up. But tana mkuma wezirai waruku South Africa. Magadi mkuma wezirai?
No, tinda magadi.
I want to open you. One of the people who come with Zerayo?
A BK, a Bikita.
Oh, BK, do you know Bikita, nay?
Yeah,
that's all. Vandas, you are a person because Ramon, I shall as a BK and Vandas out to Bikita.
And it is.
You are my tabas at Pio Funga, the Ipam Sorpenia at Rukurukurai. This is Amgatari Seram Switchan, Nukun's Baku Bakuna Mamkis.
Ndisanda isangu, andina pfungwa dzandikunya iskisa sindine chikumbiro saka ndisina ndisanda taura ngu chikumbiro ndaide kumbotenda kangu Studio 7 kuti kubva zvakatanga 2010 ndiri munhu waite kuzoti kana 7 yacho ndizoita Studio 7 asi ndakayamura ndakawandisa kuti zvinhu zvichinge zvadai zvakaita sezvino ndokubatsira ruzhinji social media naamwe anongotaura vanonyepa zvavo asi Studio 7 inozoti inotaura sezvaziri saka
rambai muripo ndada kungobvunza kuti zviri kuitika kudivire Zimbabwe kana kuti idivire South Africa.
South Africa ndokwazvinoita.
Kudivire South Africa. Ameno vajuru kana vamabhena kuti pana anokwanisa kubatsira here vawedzera ine mhinduro. Vari kuchema kuti pane vanhu vari kuomesera mhuri dzinenge dzichipinda mu South Africa. Vabatawo zvakare nyaya yemazuva yamakambonzi makambotaura nezvayo. Vawedzerai hame kana kuda kudzokorera kumboti dimu vajuru vanyatsonzwisisa.
Ndakambonzwa vajuru vachitaura kuti kubva musi wa January. Munongo and Zimbabwe wanna go to Vita Muno and apply 90 days that opi was a terror to apply food. Saka zvishuwa zvakabuda kuti tema zvekutanga yakubva muna January mo asi zvipane dambudziko rokuti chero da ukati chero katumira pakapaka ane permit yake ri photocopy nezvi zvakaperera ukati mazuva asikuwanikwa usina kupekurenyera mari tinondirwadza kuti munhu yasezi tinonana kudai home affairs chogachira imene direct tinonana saka dambudziko iro ari kupera mabhodha kuti mapassport amadzima edu anopera pasina kuti ndokuti kuti mukadzi vakauyono opwe 10 days to 7 days maona saka udzokera futi chimuda saka ikonde parati sepapa atina anika kudziviti kai zvakati basa rinoita iguru ndaikumbira kuti dai mine imwe nzira rinokwanisa kuti muti mudzivisewo makonyo ari kuyanwa nehome affairs apo pabhodha ndo chikumbiro changu
vajuruma hazvinzwa ka
aiwa tanzwa takunzwa emukoma takambozvitigadzirisei tikasangana nevakuru vakuru vehome affairs vakabata pabhodha paya paya ndosaka makaona zvakambiye zvaakufamba kati tasina kuzoziva hedu kuti vaakuzvidzokorodza zvekare kuti vange vachiomesera vaunenge zvicha kupinda vanenge vaita dambudziko munofanwa kuti mutibate pawhatsapp chero nguva yezuva ungave usiku kana kuti nguvai and then tinokwanisa kukubatsira panguva iyoyo tine mafoni number dzatinotofonera ipapo vari pabhora ipapo tinokwanisa kunge titofona kuti munge muchibatsirikana asi kana zvikazonyanya kudaro tereji tinobva tatovabhukisa tisinge tiita meeting navo kuti vasavaramba vachizodzokeredza zvavari zvakaita saizvozvo tine urombo asi tikazama kuti tikubatsire kuti vaoeza asi mukaonawo zita remunhu anenge achiita izvozvoka torai zita rachona kuitira kuti kana taakupa humbowo tipe humbowo wakakwana
ndofunga vanzwa zvamatsanangura vawedzerai vawedzerai
handizivi kuti vangati ndandivadzosere umwe munhu uri kuite chisystem isina unakaipaunoryanamwe mukadzi
mukava musingangotauri mazita chete nekuti zvipomerwa zvatie tichitaura nezvazvo kusvika munhu abatwa hanzi mbavha ibati
ya nokuti zvakandirwadzisa stereki ndakatorerwe 400 mahara mukadzi kwaupuwe 7 days zvakabetikai manje manje zvakandirwadza stereki
aiwa ndofunga munogona kuzobatana navajuru zvavataura kuti vapei kuwhatsapp munogona kuzovapa information yamuinayo
nhamba dzavo pavakataura ndakabva ndadzinyora ndadakateerera ndinadzo zvavo
aiwa pakanaka maita basa zvikuru vawedzerai
nendatendawo zvavo.
Thank you so much. Chris, this caller is saying, well, we are doing a good job. He's praising Studio 7 and also Mr. Dennis Juru and Mr. Mabena and Advocate Shumba for a job well done for servicing and informing Zimbabweans in South Africa. But he's also complaining about the tendencies of corruption at the border, Beitbridge border post, where he's saying, for one to get more days to stay in South Africa, you have to fork out some money. That is bribery, and he's urging these gentlemen to please take a look at that and take the issue up with the ministries concerned. And Mr. Juru responded to that question. Thank you so much, Mr. Juru.
Yes, Chonga. Okay, let's go to Mr. Mabena. Mr. Mabena, we had a caller there who mixed the two issues, you know, the permits issue and the voting back home. Do you see, I remember some time back the South African authorities had indicated that if you want to renew your papers, you have to do that when you are back in Zimbabwe. Don't you foresee such a thing happening, especially in light of the elections, like the caller said?
Well, this is one of the issues that we raised with the Minister Chombo to say our request is that if any application should be done in South Africa, that we are pointing out that at some point Minister Nalendi, when she was a Minister of Home Affairs in 2014 in March, she had indicated that the renewal of the QZT then to ZSC was going to be done in Zimbabwe. But when then Minister Tikaba came in Home Affairs, we did negotiate with him and ended up agreeing that the application should be done in South Africa as opposed to in Zimbabwe. We have put across that request that the renewals should be done in South Africa or any application should be done in South Africa as opposed to Zimbabwe, because we are talking of people who are already working in South Africa. The issuing of permits has got nothing to do with elections. The South African government cannot tell Zimbabweans which political party to vote for. It is upon the Zimbabwean political parties themselves to organize the diaspora and ensure that they are registered to vote. One of the things that the opposition parties in Zimbabwe should have done is to ensure that the government implements the constitutional requirements that the people in the diaspora do participate in the electoral process. We cannot link that to the renewal of permits. In any case, participating in the electoral process is a democratic process on its own. A person has a right to participate or not to participate, whether you are in Zimbabwe or you are in South Africa. So we cannot put that as a condition to say, for your permit to be renewed, you must first be registered for that. It becomes very unfair. There are quite a number of Zimbabweans that are resident in Zimbabwe that are not voting. So I think that will not be fair. But again, in the call away, he also contracted himself and then agrees with us that there are more undocumented Zimbabweans that are in South Africa. The mayor of Johannesburg has spoken about that, Councillor Herman Mashaba. The Minister of Police, Minister Mbalula, has spoken to that. And in our view, the only solution to that is to document undocumented Zimbabwe, so that if any one of us commits crime, it's easier to trace the person because it is documented. It is very difficult to trace an undocumented person if one commits the crime in South Africa.
Mm-hmm. Thank you so much. Maybe, Mr. Juru, you can also clarify or maybe explain on what Zimbabweans who do not have these special permits can or are expected to do after December 31st.
Come again?
Maybe you can explain what Zimbabweans without these special permits, in the event that those that are expiring on the 31st of December 2017 are renewed. What will become of those without the papers? What are you urging them to do, those without permits but still want to live in South Africa?
Yes, we urge them to apply for a normal permit. Otherwise, they should not stay in South Africa without proper documentation. If they have problems, they have to consult one of organizations representing Zimbabweans for advising, so that they can have proper documentation.
Mr. Mabena, talking about undocumented Zimbabweans and the figures that you were talking about, only about 250,000 documented. What is the figure? How many Zimbabweans are there in South Africa who are undocumented?
What is difficult to say, because there's never been a scientific research. You have got the numbers that are thrown around by journalists. Some journalists will say you have got 1.5 million Zimbabweans. Some will say you have 3 million Zimbabweans. We don't know how they base or where they base their estimation from. But as you know, that in 2010, 295,000 Zimbabweans applied for special permits, 245,000 were issued. In 2014, we have 200,000 permits that were issued by HSC. We have also a category of Zimbabweans that are on asylum documents. We don't have a figure of those that are on asylum documents. You have other Zimbabweans, a category of those that are using normal permits, some have assumed permanent residence permits and so forth. And of course, you then have
Mr. Mabena. Mr. Mabena, sorry, may I just cut you short? We have a caller, Gibson, who is on the line before we close. Mukoma Gibson.
Yeah, Magadi.
Ngoti idimu, 15 seconds. Nguwa zajigana.
Yeah, all right. You know, tena, niku tora kole yangu. Ini ngashida kutsiura, pane mtaura ambo fona, ashitaura kutiwa nungawapiwe, chirango, chakuti ngawata, ngawainda kuno vota, and so forth, wazo piwa mapemi. Ye chikumbiro changu ndechekuti chokumbira kuti mapoliticians asa disturb ma chances that make it up to our own or men that would do one if we stand at the Jaramis and with baby.
Nguva dzadyana mukoma Gibson asi ndofungavanzwa padiki pamataura ipapo tinotenda zvikuru Chris.
Yes, thank you very much to Mr. Dennis Juru of the International Cross Border Association and Mr. Ngabuto Mabena, who is the Zimbabweans in South Africa chief, and all the callers. The name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri, hoping you stay well until we meet again here on Studio 7.